Vachamisa vaudza zviurune zviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU-PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Mukomana, zvino ndanchiseka vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikatiko munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina mastructure, inga makangoti hatina party, inga makangoti hatina constitution. Machemedzwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko.
Vachamisa vatenda vachisano vange vari pamusangano uyu vakati vakadzoserwa pachigaro vachaita kuti nyika isabatwe seyageza negoka munyama. Vachamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa. Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu mudzimai wavachamisa amai Sithokozile Chamisa. Mumwe wevatsigiri veTCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vachamisa vachiti kuZANU-PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC. Ndoenda kuti vanhu vavhotere nekuti muno muZimbabwe tatambura vana vechikoro kudya chaiko. Hapana chisvini chiri kuitwa nemunangagwa. Zvavari kukogona kubora mari vachidya goridhe vachiita zvavo vega.
Mumwe womutsigiri weTCCC asina kuda kudomwa nezita ati iye haasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTCCC musarudzo idzi.
Ino takambozvisa kuna Mwari hatizika, asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo, aiwa kana kuri kufa ndopachafira kaipa. Vakambotipotsa kudhara nezvinoti hareti bhikosi kana chikurova kana kuri kufa tireti yese iri kuiswa yese hatina basa nayo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongerwo enyika vati vachamisa havafaniri kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Mashoko aturwa navachamisa ekuti musarudzo idzi iwo ndiwo woga vanokwanisa kuwina sarudzo idzi. Imwe tsananguro yemaresults asingaburitse iwo semusarudzo handiyo. Zvine zvazvindotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza hatingati ma-institutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANU-PF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Ma-election results haarambwi nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuto chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumataredzi mhosva kana une chinyuto.
Pamusangano wanhasi pane mwanasikana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our testament, are just benefiting the few in their colors of power. Let's vote against their cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.